mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 229 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinosvitsa kuparamende zvichemo zvevagari vemuharare. Dare rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti vajobsikala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Mazana nemazana evechidiki vemuzimbabwe nhasi vachapinda mumusangano wevechidiki pasi pose kukurudzira zveutano hwavo nemagariro akanaka evechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Nhengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare recombined Harare Residents Association Kiara nezuro dzakamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu paparliamentary portfolio committee on local government dzichipa humbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika pamwe nenyaya yokupararira kwechirwere chekorera muguta. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muKiara vaRuben Akili.
Tande tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengeja paramende pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyuto yatakaendesa yakaimiswa nevagari vekuBlenview musi wa13 October 2023 uyezve neinotsuki tsamba yeyunito yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemapropositional representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yeyunito yekutanga kana kuti petition yekutanga ndingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGenview ndivo vakanyora tsamba yeyunito iyi vari komiti yekra vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano mudzimba uyezve nyaya yekudhuuka kwepombi dzesiweji dzemudzimba dzisingagadzirwe tingati ndo dzimwe nyaya dzange dziri mhuruko dzakange dzichive tiita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuro yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare here kukanzuru kana kuti matobva kukanzuru kare musati maenda kuparamende?
Ndakatobva ndipotsa netsamba dzenyuto zvakare kuna meya kunoenda kuna town clerk tichinokurukura nyaya dzidzo dzinogadziriswa. Tingati pakakapatisipeta pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi. Tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tisunge tiriku resha panyaya yekupa mabasa makuwanisa kwekezivhari. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikaitabatisa pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Uyezve dosipiriti imwe cheteyo pange ichibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatira pamwe vagari nematire ezgovernment kana kuti mabando ehurumende ingavaprovincial central uyezve nemalocal tires of government. Saka isusu itariro yedu yekuti nyaya yemvura ini ndochinhu chatibatanidza.
munengu wa erea mapiwa na paramende kuti zinu zinogo na ngeswa gadziriskwa
mbati wa darewe paramende vata uraweo kuti nguwa nenguwa vachawe vanu kukula nesini chukundiruchi kuti vata uraweo kuti vata dana mamu na tunati pachungu kututu na department kani kuti hivi ni kanzu liyacho kuti yeo zipatana mkudu takakwana uwezo indisipisho wa chumitwa chaka vata uraweo wakatebi nguwa nenguwa ingati vachando vanu kini mkeja kutuuna kuti idambu jite uraweo no alemo gadziriskwa
Abo vanga vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukiyara vaRuben Akili vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri weStudio 7. Dare High Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Skala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Dare ra magistrate range ravabata nemhosva richiti vaikanganisa kuferefetwa kwenyaya yokupondwa kwamu Blessing Ali vaSkala igweta remhuri ya Mzare Ali Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaSkala vaHarrison Nkomo kuti tunze zvizhinji
tanga tiri mudare guru High Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa na magistrate Mzare Marehwana zvogofa zvekubata vaSkala nemhosva yeobstruction of course of justice aiwa sizvo vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vaSkala havana mhosva
nyaya iyi vainzi vainge vaita sei chaizvo
vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yamoblessing ali pamusha pake kuna tine chitubiza vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vacheme muwawaurawa nezanu pf zvinova izvozvo zvemapurisa zvakavabvisa mugwara rokuronda uyo anonzi Pius Jambanga achinzi anga aponda moblessing ali inonzi pachirungu obstruction of the course of justice saka naizvozvo vakabva vainzwa mubatwa asi sezvandataura zviya dare rehaikoti raramba kutsaiyakuti kuti hamuna kunge mapurisa omboko nokuti va Skala vakaita zvinhu zvakaita saizvozvo
asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika pari zvino
hapana zvavati vataura asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika paanga ifanira kusvika payasvika apa haifanira kumbosvika ikoko nokuti chokutanga chakati kwakaniswa kutoisa vaSkala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo tarisa iko zvino vange kutova nemwedzi nemutanhatu gore nemwedzi mutanhatu vari mubatwa vobva vawanika vasina kana kana mhosva yavainazvo hazvisi zvinonyatsa kufadza chaizvo ivo vevachuchisi handinoona pari zvino vachakanyarara asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzi ivo vaise mafekts avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa
kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenu ravaSkala vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai
zvese izvozvo zviri mugwara tichagara pasi navaSkala vakasurekuka vabuda mutapwa votarisa matambirwo anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatofa asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho nokuti havasati vatiudza vaSkala paizvi sokuti ivo ndivo munhu anga ari mubatwa ende ndiye client vane kodzero dzekutiudza kuti vanoda kuti zvenyaya yavo ifambiswe zvii
vamwe vateereri vedu vangada kuziva vankomo kuti zvinoreva here kuti vaSkala vakuburitswa mujeri
vaSkala havasi kunge vachiburitswa mujeri nekuti pane nyaya imwe chete yasara iyo inova yavakarambirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso vachitongo vachibva vari kunze iri pana magistrate Mzvare Miti nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remagistrate court kubva musi wa 11 12 na 13 tinovimba musi uyu tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi kana Mzvare Miti magistrate vakatenderana nesu zvinoreva kuti vakuru kwavaSkala
avo vanga vari gweta ravaJob Skala vaHarrison Nkomo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7 tabatawo mukuru muhofisi yeZanu PF yezvekubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira kuti tunze maonero ebato ravo
seZanu PF tinoti matare anozvimiririra matare ane mitemo nemagwaro emagadzira nemagwaro anotaura kuti matare kushanda nenzira ipi kana matare asingapa mutongo zviratidza kuti mutongo uyu wakarema pamutemo kwane mvumo yekuti apiwe. Hapana pane dare panonyokwa sera kuti ZANU-PF. ZANU-PF inototorwawo, matare iwawo, zvindotongwawo. Saka tizoti isusuwo tiri vatongi vekumatare ikoko, tinogozoguma takumatongi asei. Vanhu ngavasade kuti vaise politics anhu audze mhosva. Nyaya iripo ndekuti vasikana vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo, ngatitarisei mutemo mutemo, ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo. Ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomerwa pamutemo, mitongo yavari kupiwa haienderani here, ndozvatinotarisa. Isu seZANU-PF hatinei nokusungwa kana kusunungurwa kwavasikana. Isu hatinongosungirira nezvekuti ngatimuregedzei matare edu. Matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo wechishanzi chakati. Tidzidze kuremekedza mutongo unobva nematare edu.
Tingati isusu majaji kana kuti vana majistrate vari kuita basa ravo vakasununguka pasina zvekutsinidzirwa kana kuudzwa zvekuita nebato reZANU-PF kana kuti nehurumende.
Hongu, ndiwo maonero edu kuti isu mamajistrate nevanhu vose vanoshanda matare vanongoita basa ravo vasina kusungikira, vasina nevatuma, vasina nevambunyikidza, vachikuvhura magwaro avo, vachiona mhosva dziripo, vachiona mafambisirwo adzinofanirwa kuita. Mitemo yatinoshandisa munyika muno hatisisi takaitanga, hatisisi takaigadzira. Mitemo yatinoshandisa munyika muno iromenda yaane makore namakore.
Mukuru muhofisi yeZANU-PF yezvekubudiswa kwemashoko Vafarai Marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe anotarisirwa kupinda mumusangano mukuru wevechidiki pasi pose uyo uchakurukura zvichemo zvevechidiki maererano nezveutano nemagariro akanaka evechidiki pasi pose. Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora nevamiriri vemasangano akaita seMyAge Zimbabwe, UNESCO, UN Population Fund, UNICEF, UNAIDS, World Health Organization, Plan International nevamwe vanotarisirwa kuva mumusangano uyu uchaitwa paCrown Plaza Monoptapa Hotel muHarare. Tabata mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku kuti tunze zvizhinji.
Isu vose Platform for Youth and Community Development iwo pamwe nevamwe vese muZimbabwe muno ichirongwa chiriita pasi rose vari kupembererawo zuva iri ichange ichifambira mberi musi wechitatu kuHarare paCrown Plaza musi wa29 November. Apo vechidiki vazhinji vari kukokerwa vatinoti maadolescents vanenge vachiuya kuti vasanganiwo nevamwe muno muZimbabwe tichiita hurukuro inosangana ndezvipi zviri kusangana kunyanya nevechidiki vatinoti maadolescents vavo zvingavabatsiridza kuti vaone ramangwana ravo rakajeka, kuti vasekiwe ramangwana rakajeka. Chirongwa ichi chiri kutageta vanenge 1.8 billion mupasi rose. Saka Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kupemberera zuva iri nekuti zvinooneka zvakakoshawo mukurarama kwatinoita semuZimbabwe kuti tinofanira kunge tiriwo vanobatsiridzana. Vechidiki vari muZimbabwe, vechidiki vari muAfrica vane zvakawanda zvavari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuita achieve their full potential. Takanyanya kutarisa munyaya dzeutano, ndo patakanyanya kutarisa ikoko. Saka muchaona kuti program iyi ichange iinewo muminista wehealth and child care vaDouglas Mombeshora kunge tivachibatsira kuita mukuru anoremekedzwa chirongwa ichi.
Chakakonzera musangano wakadai pane vechidiki chii?
Zviri kuita zvekuti pasi rose zviri kuoneka mutsvagurudzo dzakawanda wanda dziri kuita, zviri kuoneka kuti vechidiki vazhinji vave kurasikirwa nekuchengetedza hatingati yavasina maskills, anoti masoft skills and mahard skills ekuchengetedza ravo ramangwana. Zvinhu zvavava kunyanya kuswera vachiita zvinhu zvinenge zvirimo zviri technicalta makombita nezvakadaro, asi nokuona zvinhu zvachiri kuvatadzisa kuita achieve their full potential, nekuti mukurarama kweupenyu hwavo umu mune zvinhu zvakawanda wanda zvinovaraidza zvatingati chirungu disinformation, yekuti vanenge vakuvaraidzika havachakwanisi nyatsoita izvo zvinoita kuti nyika iyenderere mberi nekugara pane matambudziko akawanda avakara kusangana nawo akafanana kuti kakanyaya dzemadrugs and substance abuse dzinosanganisawo mental health nyaya dzezveutano muri muno penyama naafrica muno tinoona kuti vazhinji vanenge vachiroora nekuroovari vechii vari vadikidiki zvokanganisawo zvakavo saka ndo matambudziko ari kusangana nevechidiki vakawanda anovatarisa kuzoita atingati full potential tichiona kuti iro nyika yedu pasi rose vakanyanya kuwanda pademography yedu yepopulation vakawandira kune vechidiki saka izvi ndo zvanyanya kuti ava ngatikusangana izvokuti vechidiki vacho vachitaura mazwi avo nekuti pane research yanga iri kungoitwa yekuti vechidiki vataure vega nekuti maprograms mazhinji anga achiitwa anenge ari ekuti vamwewo vasiri mucategori iyo yemaadresi ndo vanenge vachitaura vachiinfluenza yatingati programming saka akakubata vechidiki vacho vechiitwa sezvavo ivo vataure vega nemazwi avo asi vaya vanenge vachiuya vatingati maadvocates kana kuti stakeholders anenge achimbofacilitata kuti vechidiki ava vataure zvinovanetsa zvavanoda shuwiro dzavo vachipiwa rutsigiro support for them kuti vakwanise kuita achieve that potential saka ndingati ndo zvinhu zvanya kuti musangano uyu unge uchienderera mberi is a global campaign inotageta 1.8 billion adolescents
vamadhugu chimwe chinakwa chatinoona paku ungana uku young people for change campaign pane zvamakanangana nazvo here segungano kuti munoda kuti zvishandurwe zvipindudzwe zvichinjwe ndezvipi zvimwe zvamunotarisira kuti mungakurudzira kuti zvichinjwe
zvakati wandei ndezvekutiwo tinoona kuti mabazi mazhinji vechidiki havasi kunyatsopinda vanozouya ino mazita kunge vaita zvekupuwa amnesty kuzi vatakwana apo saka ndee kutiwo mayoung people including these adolescents vakwanise kunge vaine hwaro kuti vakwanise kunge vakupindawo mune nyaya dzematongerwo enyika yatingati kuti involved in the governance nedemocratic processes dzenyika uyewo kuti vechidiki havakwanisi kunge vachirama vaine utano hwakakwana like tiri kuona kuti munyaya dzezveutano mune zvakawanda zviri kukanganisa vechidiki nekuti vamwe vacho vakufawo vari vadiki vasina kunge vasvika saka nyaya ingoripo ndeyekuti vana vechidiki ava vakwanise kunge vaine mukana wekuti zvinyatsozizikanwa kuti zvinodiwa nevechidiki ndezvipi zvisiri zvokuvafungidzira what do young people want so the meeting yedu iri kungoda kupa stamp of authority kuti vechidiki vari kuda izvi vazvitaura vega vasiri kupfirwa nevanhu asi zvikuru ndezvekuti vakwanise kunge vachikwana pauya maissues atinoti aya kuzoti pasuka mainstreaming maissues ayoung people in addition to maporter system kuti vachikwanisa kunge pakuti kana takudhila nenyaya dzevechidiki vechidiki ava ndo vanenge vari pakati pezvinhu zvavo zvavanenge vachida uye vasingafungidzirwi kuzi vanodei so ndo zvinhu zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira musangano pahurukuro dzinenge zvichitwa zvimwe asakatoonazvo tiri kutarisira kuti patinenge tichiita musangano vechidiki vachikurukura tinenge takuzowana feedback inoenderana neivo vacho vatinenge vataura vega kunyange tiine zvimwe zvatiri kutarisira tingati maobjectives emusangano ndekuti vechidiki vavo vataure vega usina ari kuvataurira vakwanise kunge vachiparticipata equally
avo vanga vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuHarare nestudio 7 zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
tinofara chaizvo nebasa ramunoita asi hatine chigununu tine kugununa nekuti mafunzire emunoite vanhu vezanupf nemafunzire emunoite vecc hapana kunyatsekujeka hapana kunyatsekujeka sepaya pamunobvunza muchinzwa vanhu vezanupf vechiti isusu hatisisu tiri kuuraya vanhu vecc vanhu vecc vanozviabdakta vega vanozviuraya vega kuitire vekunze zvino munodiko kusunga vanenge vanyepera vacho munoti mukazviona uye vakanyepa zvekuti chitunha vanotore zvitunha kumochari kune kusina magadhere anogadha ko kana vakavaona vachitora vakadi kusunga vanhu vanobe zvitunha kune zvitunha here zviri kushayikwa kana kune zvitunha zviri kushayikwa nyaya dzacho dzakaitirwa epi ndo zvamunofane ku
makadi makadi pastudio yourself any ini ndorawo kutaura nenyaya iri kuitwa nezanpf zanpf zvairi kuita zvekuuraya vanhu tiri kuzviona and ivo vatungamiriri vezanpf vanenge vachitaura kuti triplec iri kuurayana pachacho vari kuurayana pachavo vari kurwana pachavo kunyange zvikanzi triplec vari kuurayana pachavo ivo sevatungamiriri vari kutungamirira nyika havatarisi vanhu vachiurayiwa wai vasiri kutora action saka vanofungidzira kuti isusu tiri madofu ekuti totadza kuona kuti ivo ndo vari kuuraya vanhu toda kuvaudza kuti zvavari kuita zvese izvo hakuna kwazviri kusvika
vamutulincuve mamukase mamukase pastudio 7 ndokumbira muti udziro vamutulincuve kuti mabhondi avari kuda kuisa bhajeti yenyika iyo haachashandi unogogwe chaiko chaiko vanhu havachatombodi kana 100 bhondi yacho havachatomboidi havachatomboidi kana kuibata kana kana gozi vari kutaura kuti mangwana inofuma yakapera vhali inofuma yakapera simba tozoita sei hatiudzirei vamutulincuve vavo kuti ngavaise bhajeti yenyika maus dollars vakapiwa maideas kare nevakomana vetriplec yavo vanavo vatendai diti nanavashamisa avo kuti hayo hazvishandi chunhu havashandi ngavadzosere chimuti kuvarinzi vacho kwavakaba maelection ngavamadzosere vaanaunze maelections echokwadi kuti zvinhu zvifambe munyika vanhu vari kutambura segore rino hakuna mvura vanhu vari kutambura izvozvi haase kunogogo kusina maminerals ha vanhu vari kutambura zvisingaiti
hai tine kuchema chemangu vabudise jobhuskara nemhosva iyi vabudise sikala ngavabudise sikala tiri kuchema negamba redu ringoramba ichinetegwa zvinhu zvisina matiri kuti ataurirei kuti more blessing ali ngaasungwe munhu akauraya more blessing ali osungirwa nyaya idzodzo haya tokumbira apo mutiudzira munangagwa kuti vakadaro vachabva kugwaza pachigaro neuyu ari kurikola vanhu uyu ari kurikola vanhu womublood hapana zvaanoita achirikola vanhu achirikola vanhu munhu wezanupiefu ndatenda hangu musiite shoko rangu irovana munangagwa chamisa uramba wakatsika ipapo pawakatsika
apo pastudio 7 mamuka sei vana mukoma tanonoka hwande mamuka sei vana mukoma blessing zulu zvese zviri kuitika muzimbabwe its just because of zanupiefu yonyengerera vanhu yobirira vanhu mavhoti vamwevo vavhotera vapedza izvozvo votanga futi kudzvinyirira kodzero dzevanhu nekuti mukatarisa chirwere chiri kuitika muzimbabwe checholera ichi chiri kuratidza kuti nyika haina keya neupenyu hwevanhu dai kwakuri kuti zanupf ine keya neupenyu cholera hachisi chirwere chingabva chaita outbreak zvakadaro mumatowns even kumaruzevha hakungaiti chirwere checholera iwaterborne disease iyo inofanira kurapika zviri easy munyika ine vanhu vane keya nevanhu neupenyu ngavasadaro zanupf ngaisadaro yotirova financially yotirova futi nezvirwere ko basa ravo ravari kuita saka pari zvino nderei ngaisadaro zanupf ngavave nemwoyo wekuvanhu wekuratidza kuti vanhu vane mwoyo tarisai vachangopinda papawa pobva paita maoutbreak akaita seiwayaya havasingakwanisi futi kukunda ya ndini blessing sauta south africa pano paemelo
makadiko pastudio 7 nditai kuudzai mhuri yezimbabwe kuti wana Douglas Monzora vana namudzuri ava mama assets yezano aya vese vana mudzuri vese handiti vakatanga kupusha vachitumira vanhu kuti vadzokere vaende vanhu vavakatumira iko zvino izvi vatumira vanhu vaonaka kuti vakuchienda kumba kwavo vana Monzora ndo vainzi vanhu vepoland vainzi kwaishamisa ngaaende kupoland ngaaende motauta nyika kutora nyika kuita yenyu kuita zvokutamba nazvo munoona vanhu vezimbabwe ngavakapusa maningi nai amhezo zvimazanupf supporters zvakapusa isi hatina kupusa izvi takavhurika kudhara takazviona kudhara kuti zanupf its a proper system yavanoshandisa nyeba kuti maindependent party
mamuka sei vahwande mamuka sei vasepastudio 7 ini chiri kundinetsa vahwande ndechekuti ko party yetriplec sei ichiita malupo ekusvika pakuda kunotorerwa pati yakanga tikurangarira kuti ne MDC Alliance Douglas Munzora akasvika pakunotora part nama assets ese. Now TCC Chabangu is wreaking havoc zvokuda kutosvika pakunotora part. Sei ichisvika pakunodaro, of course noziva kuti avawirirani namakotsi asi vanofanira kugadzirawo kuti pati isasvika pakunotorwa because zvinodisappointa vanhu. Hongu tingablame imwe pati rimwe divi, but istrategy because ihondo. Asi katiri kuti isviso vasasvika pakuda kunotorerwa chii, pati ngavagadzire paconstitution vogadzira zvese zvinodiwa kuti pati inge ichienderera mberi. Ndatenda ndinonzi gweru gweru zviri makare.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzimai eSudan vanobva kwakasiyana-siyana munyika iyi vakaungana muguta reNairobi, Kenya, kuti vakurukure pamusoro pekupisa kwehondo munyika yavo yeSudan, iyo yave nemwedzi minomwe ichirwiwa. Madzimai ava vanoti mazuva avo havachanzwikwi, naizvozvo vanoda kuti vabetsere mukupedza hondo iyi. Nyanzvi dziri kuedza kununura vanhu vanoshanda mumugodhi nezuro chipiri vakakwanisa kusvika mukatikati memugodhi uyu vakatanga kubudisa vamwe vevashandi ava vanoita 41 vakavharirwa pasi pasi pemugodhi kwemazuva 11 mudunhu reHimalaya. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva muRussia rinonzi rakawedzera mazuva ekugara mujeri kwemutori wenhau wekuAmerica Gershkovich, uyo anonyorera bepanhau reWall Street Journal. Gershkovich vakasungwa muna March gore rino apinda muRussia nezvebasa. Bepanhau reWall Street Journal naGershkovich vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vajobscala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.